manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gunyana 22, 2016. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Dare repamusoro rinopa nhengo dzeMDCT 55 dzakasungwa muna Nyamavhuvhu mukana wekubvisa mari yechibatiso panguva imwe chete dare iri richimbomira kupa mutongo waro panyaya yakakwidzwa navapelekezera mupoko yekuzvidzwa kwavanoti vakaitwa nebepanhau reDaily News. Sangano reUNICEF rinoti uwandu hwevana vari kuda rubatsiro gore rino hwakwira zvakanyanya zvichienzaniswa negore rapera nekuda kwenzara yakonzerwa neEl Nino. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzozeya mashoko emutungamiri weBotswana ekuti vamugabe vachienda pamudyandigere pamwe nezviri kuitwa nenera neplatform for concerned citizens zvekuti paumbwe hurumende inofanobata matomu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court nhasi rapa mvumo yekubhadhara mari yechibatiso kuvanhu 55 vakasungwa muHarare musi wa26 Nyamavhuvhu pakuratidzira kwainge kwakarongwa nemapato anopikisa ari pasi pechirongwa cheNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA. Mutori wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Justice Happias Joe vapa mutongo uyu zvichitevera chikumbiro chegweta revanhu ava vaJeremiah Bhamu. Vanhu ava vanzi vabhadhare madhora $30 pamunhu mumwe chete uye kuti vazviratidze kumatikitibva yeLaw and Order nemusi wechishanu wega wega kusvika nyaya yavo yatongwa. Vanziwo vasakanganise kana kuvhiringa vapfakazi. VaBhamu vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vafara nemutongo wedare, chikumbiro chekuda kushandura mhosva iri kupomerwa vanhu ava chaitwa nemuchuchusi vaEdmond Nyazamba hachina kuvafadza. Vanhu ava vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga, asi vaNyazamba vazivisa kuti vanoda kushandura mhosva iyi kuti vanhu ava vatongwe nenyaya yekuita zvechigandanga kana kupfurikidza mwero.
Muchuchisi audza dare kuti ari kuda kushandura mhosva yaari kupa vasungwa ava. Ari kuda kuvapa mhosva inonzi insurgency, banditry or terrorism.
VaBhamu vati vachapindura nyaya iyi apo ichatanga kutongwa. Kutongwa kwevanhu ava kunotarisirwa kutanga mukati memwedzi miviri sezvo mapurisa akati anoda mwedzi miviri kuferefeta nyaya iyi. Mune imwewo nyaya muHigh Court mekare, Justice Lavender Makoni vamboisa parutivi mutongo wavo panyaya yemutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mboko avo vari kuda kuti bepanhau reThe Daily News rivabhadhare $50 million vachiti bepanhau iri rakasvibisa zita ravo apo rakanyura nyaya yekuti vaitengesa zvombo zvaifanira kushandiswa nevamwe vavo panguva yehondo yerusununguko. Dare rakange rarasa nyaya iyi sezvo vamboko vainge vatadza kupinda musangano unoitwa nemutongi mumhangari pamwe neari kupomerwa mhosva nemagweta kana kuti pre-trial conference pachirungu. Vamboko vanoti vakatadza kuuya kumusangano uyu vakatumira nhume yavo sezvo vaive vakabata chinzvimbo chemutungamiri wenyika. Uye nhasi gweta ravo Advocate Tavani Mpofu vaudza dare kuti vamboko vanoda kuti nyaya iyi ienderere mberi. Gweta reDaily News vaAlec Muchada Hama vaudza Studio 7 kuti ivo vanoda kuti vamboko pachavo vauye kudare kwete kuramba vachitumira nhume yavo. Mupepeti weDaily News vaStanley Gama vanoti vanomira nenyaya yavo uye vane vafakazi panyaya yavo.
Nyaya yedu yakasimba zvisingaiti and vanhu vacho vakati panyaya yacho vari willing to go court kana vachinge makotsa chimatara chinga abvuma kuti nyaya idzoke mucourt vari willing and vanhu vacho ivavo havana kusuwa kwakasuwa isusu tisu tino we are the voice of the voiceless.
Mumagwaro avo ari kudare vamboko vanoda kuti munyori wenyaya iyi Fungi Kwaramba navagama pamwe Daily News vavaripe mamiriyoni makumi mashanu emadhora. Daily News yakanyora nyaya yayo zvichitevera mashoko akataurwa nevaimbo vasachigaro wesangano revakarwa hondo vajavlan swanda zvichakadai sachigaro veMDC Tim Harare zvakare vari nhengo yeparamende yeHighfield West vaEric Murai vasungwa mushure mekupaka motikari yavo pamberi pemahofisi emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe epamunhu Mutapa. VaMurai vapaka motikari yavo mumugwagwa ndokubva vaenda kune rimwe divi remugwagwa kune dare High Court kunotaura nedzimwe nhengo dzebato ravo apo vazotorwa nevashandi vekumahofisi avamugabe. Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDC zvakare vari Gweta vaNelson Chamisa avo vange vari paHigh Court vazopindura nyaya iyi izvo zvazoita kuti vaMurai vasunungurwe mushure mekubhadhara faindi yemadhora makumi maviri sezvo vanzi vange vakamisa motikari yavo pakaipa kana kuti dangerous parking pachirungu. Vachamisa vaudza Studio 7 kuti mapurisa nevasori vange vatora motikari yevaMurai uye vange vave kuda kuongorora kuti yange isina zvinoputika here, asi izvi hazvina kuzoitika mushure mekupindura kwavo. Mune imwonyaya munyori mukuru muMDCT zvakare vari vosachigaro wekomiti inoona nezvemutemo muNera vaDouglas Monzora vati kuratidzira kwakarongwa neNera kuchitungwiza kuri kuenderera mberi mangwana zvisinei nekuti mapurisa achava pamvumo here kana kuti kwete.
Ticharamba tichiratidzira kuti kuve nesarudzo dzakachena muZimbabwe muno, saka tiri kuratidzira kumusha wechitongwiza. Tiri kuda kuti titaurira vanhu kuti isu hatichatya tumajeri twaMugabe, tinoenda kujeri ikoko tigobuda ikoko, iye akamboenda wani. Saka isu tiri kuda sarudzo dzakachena, saka vana veZimbabwe vese vari muchitongwiza nevari kudzimwe nzvimbo ngatisanganei kuchitongwiza patinenge tichiita demonstration yesarudzo dzakachena. Mugabe nevamwe vake vari kutya sarudzo dzakachena.
Masangano anopikisa anoti acharamba achiratidzira dzamara hurumende yavandu dzamitemo yezvesarudzo kuti nyika iite sarudzo dzakachena. Pane mazana nemazana evanhu vasungwa pakuratidzira uku kubvira pazvakatanga mwedzi miviri yapfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makaterera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sangano reUNICEF rinoti nzara yakonzerwa nekushanduka kwekunze kana kuti El Nino yakwidza wandu wevana vanoda rubatsiro gore rino zvichienzaniswa negore rapera ra2015. Mugwaro rayaburitsa nhasi sangano iri rinoti rubatsiro ruri kutarisirwa nevana ava runosanganisira nyaya dzeutano hunenge husina kumira zvakanaka, rubatsiro rwemari yechikoro pamwe nekugadzikana kwepfungwa. UNICEF inoti gore rino vana zviuru makumi maviri vaida rubatsiro pakati pemwedzi yandira nachikunguru zvichienzaniswa nevana zviuru gumi nechimwe mugore ra2015. Sangano irinotiwo kusvika pari zvino rakwanisa kuunganidza mari inoita $3.1 million yemari inoita $21.8 million yairi kutsvagira Zimbabwe. Mukuzeya nyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru weZim Rights vaOK Machisa.
Ndinotenda hangu kuti pane tsvakurudzo yavakaita kusvika vawana nhamba dzakafanana naidzodzo, asi ndinoshuvira kuti vaite tsvakurudzo dzakati wandei kudarika ipapo, nokuti tikatarisa muzvikoro chete kwiko zvino kune magrade zero, kune vanenge vari kumba chaiko vasingatokwanisi kuenda kana kuzvikoro, kana kuvana vanozvarwa, kana kuti vana vasvika pane zera rekuti vanokwanisa kuzvibatsira tikata tsvakurudzo iyoyo munonyatsoona kuti 20,000 vana vashoma shoma chaizvo tichitarisa nemakurira akaita Zimbabwe. Saka ndinofungidzira kuti neurombe hwatinahwo isu muno muZimbabwe, tsvakurudzo yakaitiwa iyoyoyo, ndinofungira kuti muchirungu tinoti a drop in an ocean.
Tinozwa kuti dambudziko guru renzara iyoyi yabata vanai riri kukonzerwa nekushandwa kwemamiriro ekunze. Ndizvo zvega here zvikonzero zvamungafunga kuti zvingadai zvawedzera uwandu kubva pane wegore rapera?
Ngatiregei kubatana kumeso. Kusanaya kwemvura ndekamwe kadimbu kadiki diki kanokodzera urombe kana kutambura muZimbabwe. Kubatwa kuri kuitwa Zimbabwe kana tikati kufambiswa kuri kuitwa Zimbabwe nevanotungamirira Zimbabwe, madhende havasi kukwanisa kutitungamira zvine pundutso. Tiri kuti tikaita mastepi maviri tichienda mberi, toita mastepi 10 tichidzokera sure.
UNICEF iri kuti iri kutsvagira Zimbabwe mari inoita $21.8 million, uye pamari yakwanisa kuwana $3.1 million. Mungaona here vachikwanisa kuunganidza mari iri kutsvagirwa Zimbabwe?
Ndinoshuviro yokuti vaiwane mari iyoyo, and kuchirungu tinoti good luck kuitira kuti isusu tisumukire patiri. Asi zvongatiregei kungopomera El Nino mhosva tichinyatsoziva kuti urombe hweZimbabwe hwakonzerwa nechinyi.
Avo vanga vari mukuru weZim Rights vaOK Machisa vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vari kukwikwidza musarudzo dzeby-election kuNorton vakazvimirira vatemba muliswa vanoti vari kurongazve kuenda kumatare vachiti havasi kufara nezviri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nemapurisa zvekuvakanganisa kutsvaga rutsigiro murunyararwo. Vamuliswa vanoti mapurisa ari kurambazve kutambira ndodzokora zvakare vamuliswa vanoti mapurisa ari kurambidzazve kuvatambira pavanenge vaenda netsamba dzekuti vange vachiita misangano, uye vanoti mapurisa ari kurambawo kutambira zvichemo kana kuti mhosva dzinenge dzichipomerwa vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vanenge varova vatsigiri vavo. Dare repamusoro svondo rapera rakati mapurisa anofanira kupa vamuliswa mvumo yekutsvaga rutsigiro murunyararo. Vatiwo sarudzo dziri kuitwa idzi dziri kuratidza kuti muna 2018 sarudzo dzenyika dzichaitwa dzichabirirwa. Vamwe vari kukwidzana navamuliswa ndiva Ronald Chindeza veZANU-PF uye vaDavid Chingodzo veNCA. Sarudzo dzekuNorton dziriko musi wa22 Gumiguru, uye dzinotevera kudzingwa mubato kwakaitwa vaChristopher Mutsvangwa vachipomerwa mhosva yekusatevera gwara rebato reZANU-PF. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo. Sachigaro weZEC Amairita Makarau vaudza Studio 7 kuti vari kuNamibia pari zvino, uye tivafonere nemusi wemuvhuro. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamuliswa kuti tinzwe kuti zvinhu zvakamira sei muNorton.
Ndine musangano futi yandakumbira kuti ndiite, handisi kuzvati vachandibvumira kana ndandibvumire, kasi ndichaenda kumatare ndichiramba ndichidzokera kumatare. Kasi munhu unofanira uchikampena noti kuenda kumatare. Kana uchienda kumatare ukutora nguva yakawanda uchienda kumatare usingakampeni, zvichireva kuti munhu weZANU-PF hapana tsamba yaanonyora anongobvumirwa kuti angoita misangano iyi, zvichireva kuti mapurisa ari kukampenera musangano weZANU-PF nekuti maovetrans asisipo. Iye zvinezvi vavaitira basa ravo mapurisa ndova kuita basa. Ndakati kuvakuru vemapurisa komadini ungopfeka rigare racho yeZANU-PF mungobuda pachena kuti mungosapota musangano wacho unokunzi wamunoda iwowo.
Ko veZEC vari kutiwo kudii nezviri kuitika muNorton izvi?
ZEC ndiyo inofanira kunge ichitarisa kuti maelections ari free fair and credible. ZEC haina mazino, imbwa isina mazino. Justice Rita Makarau zvinondirwadza, munhu anga nembiri yakanaka ari judge asati akuZEC uko. Kasi ndinoshaya kuti koujudge wacho kuZEC sei iye zvinezvi vasiri kuita basa rejustice, basa riri fair, rinoratidza kuti zvinhu zviri kuitwa pachena. Ende zvikuitwa along the Electoral Act. Vane waro weElectoral Act vanofanira kuteedzerwa. Hausi kuteedzerwa. Takaisa code of conduct yatakasaina ina Roni Chindedzi. Ndakanyora tsamba kwairi kuti rona kambobuda mbepa chiti election tato wina mwiswa yungo campaign yake kasi tato wina election ya kuti zanupefi no riga nikati kwa imi mdimi wa kuruwe election wani mapepa tino sign a code of conduct anota pana muna anota ora marizaut kusikira zeki ya taura zeki ndio chete ni mbume kutaura hapana zaka taura waka mrega ya chitaura isosu ya kuti wani waka wala chifunga kuchira wakano vota zanupefi no riga kasi uwe ndo runo mayusa kawanda abuda enda pana kuriga kwa zanupefi mawo betles dhuwa ni wangawari pambeli yukubetra zanupefi niozini shataka itikichere kuhurungo laka zona zima wo betles ndo wai kontrola masabu kwenye mazi mambu achitora stupa zilani ndiwa yangari rigi machine zanupefi but yes nezwa isisiku
Varu kukidza musarudzo dzeby election kunoton vakazvimirira vatemba muliswa vari parunare kunoton kwakare Zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviratidzira kumusangano United Nations General Assembly kuNew York zvinoti kuratidzira kwazvakaita kwemazuva mashanu kubva nemugovera kusvika nezuro musi wechitatu kwakakosha zvikuru sezvo kwakapa mukana kuvana veZimbabwe vakawanda wekuona kuti vane mukana wekutaura zvavanoda munyika yeAmerica. Mumwe vakanga vachironga kuratidzira uku muzvare Savannah Madamombe vanoti kuratidzira ikoko kwakabatsirawo zvakare kuti hurumende yeZimbabwe pamwe nenyika dzose dzakapinda musangano uyu dzinzwewo zvinyunyuto zvavo kunyange hazvo hurumende yeZimbabwe isingateereri vanhu vayo. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavilas Mhlanganyauye weStudio 7.
Isusu tinoona chinangwa chedu chatanga tichida kuzadzisa chekuti tinzwikwe tishike pakuti vamwe vanhu vanga vasiri kuziya kuti nyaya iri kuitika kunyanyanya vedu vekuZimbabwe vazvinzwe yasvika nyaya vari kuzvinzwa nekuti tata tichida kunyanya kuita kumotivate vanhu vamwe vanga vasati vakuziya kuti vanokwanisa kusumuka muno munyika muno makasununguka inyika yekuti havana anovambunyukidza hapana anovarova saka kana tichiti uyai kana kuti vachinge vaine zvavaroda kutaura zvavaroda kushuvira kutaura vanobvumidzwa kutaura chakanakira kuti titaure mazono nekutambanuka kwaita nyika tichishandisa iyo inonzi interneti nyaya dzedu dzinosvika kwese kwatinoda kuti dzisvike
mungati imi chinangwa chenyu changa chiri chei
Chinangwa chedu changa chiri chekuti vanhu vekunyika kwedu vamugabi vazive kuti isu vana nyangwe takagara zvedu kunze kwenyika hatina kugara zvakanaka ende tiri kunyunyuta nekubatwa napa kurwitwa vanhu kumba tiri pamwe chete nevana vari kuZimbabwe tiri kuona kutambura kwavanoita nekuti isu tisu tinozviziva kana vanhu vari kumba vatambura tisu tinotanga kuvhunzwa kunzi amai varoda kuenda kuchipatara tumira mari baba varwara sekuru vadai hatina mari yefizi yemwana saka hapana nyaya inoitika kuZimbabwe yatisingazive hapana kutambura kunoitwa kuZimbabwe kwatisingazive isusu tichigara kunoko nekuti tisu tinozopedzisira takutumira dzimari dzacho dzinodiwa
saka munoona hurumende ichizoteerera here
hurumende yedu kuti inoteerera inga tinozviziva taiteerere nhasi ndopa ingazotiteerera yakambotiteerera gore ripi inga tinozviziva kuti hurumende yedu kubvira 36 years dzayapfuura idzi inoita zvainoda iyo haisi hurumende inoteerera zvinhu zvevanhu pane musi wayakamboteererawo nhasi ndowaungachisvinga chinje iso ikuratidzira kwatiri kuita hatisi kuti hurumende ichatiteerera isu nokuti tinotoziva kuti izvo hazvisi kuzoitika asi isisu tiri kuda kungova kuti vazive kuti tiri kunyunyuta
Mumwe waironga kuratidzira muNew York muzvare Savannah Madamombe vari parunare muNew York makare naMavelas Mhlanganyauye weStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sechava chigariro munyika dzakawanda dzemuAfrica kuti sarudzo kana dzichinge dzoswedera dandemutande reinternet rinombodzimwa. Gabon ndeimwe nyika yakatora danho rekuvhara internet musarudzo dzakange dzine kukwidzana kwakasimba. Asi dzimwe nyikawo dzakaita se Uganda, Burundi, Ethiopia, Chad, Mali, Zimbabwe ne DRC dzinonzi dzinoshandisawo katsika ikaka munguva dzinenge dzichitwa sarudzo kana munguva dzinenge vanopikisa vachiedza kuita zvekuratidzira. Governor wedunhu reNorth Carolina muAmerica atara nguva dzinobvumidzwa vanhu kufamba-famba kana kuti curfew muguta reCharlotte zvichitevera kuratidzira kwakapinda muusiku hwepiri nechitatu. Kuratidzira uku kunotevera kuurayiwa kwemumwe murume wechitema nemupurisa. Kuratidzira kwakatanga kuri murunyararo asi kwakazoshandura mwando, vanhu votanga kurwisana nemapurisa. Mushure mehurukuro dzainetsa kwemwedzi yakawanda, hurumende yemubatanidzwa yeAfghanistan yanyorerana chibvumirano cherunyararo nechikwata chikuru chechipiri chiri kurwisa munyika iyi chine mutungamiri ane nhoroondo yemhosva dzehondo pamwe nekutyora kodzero dzevanhu. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mutungamiri weBotswana vaIan Khama vakakurudzira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vaende pamudyandigere nekuti kuramba vachitonga kuchapa kuti nyika yeZimbabwe iende kumawere. Izvi ndizvo zvagarawo zvichitaurwa nevamwe vakaita sevetajamuka neOccupy Africa Unity Square nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe. Asi nyaya yekuti nyika ingagadziriswe sei kana vaMugabe vakasiya basa yaunza kusawirirana kwakanyanya munyika. Mapato ezvematongerwo enyika anopikisa anoti panoda kuvandudzwa mitemo yesarudzo kuti paitwe sarudzo dzakachena. Mapato aya abatana pasi pemubatanidzwa unonzi National Electoral Reform Agenda kana kuti NERA. Asi vamwe vakaita senyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Ibo Mandaza, vanoti panoda kuitwa kanzuru inombobata matomo pachigadziriswa matambudziko akatarisana nenyika kana kuti National Transitional Authority. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu uye Dr. Mandaza. Tatanga nekubvunza Dr. Mandaza kuti zano ravo rekuti paumbwe imwe kanzuru inofanira kubata matomo rinoshanda sei.
Taka proposal ka inonzi National Transitional Authority ye 18 months to 2 years inoita kuti nyika ipore ma reforms political and economic aitwe kusataita ma elections, but ndinoona kuti ma party including opposition parties not to mention ZANU PF havadi kunzwa nyaya yacho inobvayanetsa and hatidzise kuti chii chaicho zvinonetsa vanhu kuti vanzwisise nyaya yeNPA.
Vagutu, hatingakumire iripo, manzwa zvataurwa navaMandaza.
Hadzisungwa dzakashata dziri kuitwana nava Dr. Mandaza nevamwe vavo dzokuti todi makomrades, todi varume we, todi madzimai we, kuti titakanure nyika kubva mumadhaka matanyura matiri. Chatinongozoda kutaura ndechekuti isu tinoti sebato reMDC nyaya yeNational Transitional Authority hatina tainzwisisa chaizvo chaizvo kuti inenge ichinzi inoitwa sei. Chinangwa chayo tinochiziva vari kuti hanzi muchirungu vamwe vanoti hanzi soft landing, kuti nyika yanyanya kutambura yaita mambembe toda chiigadzirisa, hatipokani nazvo. Asi patine dambudziko napo, dambudziko redu guru nderekuti zvinomboitwa sei kuti tizova neNational Transitional Authority iyoyo tichitarisana nebumbiro romutemo watinawo muno Constitution yeZimbabwe, tichitarisanawo zvene situation yatinayo paground kuti kune mapolitical parties akati wandei.
Dr. Mandaza.
Ya, ivo magweta vana Gutu nana Biti vanoti iyo pakonyaya constitution hainetse nekuti unongoitsa a schedule to the constitution, an amendment. by simple majority in parliament. Sezvakaitwa pa GPA. And the parliament yavuma by simple majority. NTA Act or NTA Bill inopinda in parliament. Zvine tezvo. So hapana zviri unconstitutional about it. It can be done. Tikaita 1979 Lancaster House Bill. Tikaita pa GPA in 2008 or 2009. So there are precedents. Panenge pasina cabinet, panenge pane NTA. It made up a 1-18. Was not replace the cabinet. Vari vanhu vasina chimiro chemapati. Vari vanhu vari essential technocrats.
Vagutu manzwisisa here.
Ndanzwisisa hangu Dr. Mandaza vachisanangura. In principle, hatina dambudziko nevanhu vanogara pasi vachifungawo nzira nemazano vanenge vainawo kuti tingaita sei tigadzirise dambudziko reZimbabwe. Dambudziko randinaro nderekuti back still tikataongorora zvotaurwa naDr. Mandaza nyaya yekuti we can have a schedule to the constitution. Tinozviziva kuti yes, in terms of constitutional procedure, muno munyika yedu yeZimbabwe zvinokwanisika nokuti yes, zvakaitika December 1979, vakaita the Lancaster House Agreement, we know that. Zvikaitika futi pa the Global Political Agreement iyo yakaitwa piloted nana President Thabo Mbeki navamwe regional leaders SADC. Tinozviziva. Asi dambudziko rino rinozoita pa NTA parizvino nderekuti zvingaita sei kuti pave National Transitional Authority pasina kutaurwa nemapato ezvematongerwo enyika kunyanyanyanya nehurumende iripo. Nokuti pamutemo vamandaza, I know is the scholar, vanoziva zvandiri kutaura kuti pamutemo zvinonzi ZANU-PF ndo both the de jure and the de facto government. Zvokuti whether tichida tisingadi hatikwanisi kuti tingataura nezve National Transitional Authority tisingatauri nayo ZANU-PF yacho, tisingatauri nesu mapato ezvematongerwo enyika akaita MDC nemamwariko.
Pindura yenyu Dr. Mandaza.
Pane preconditions matatu. Yekutanga ndeyekuti idea NTA inoda chisigiro chemabato akaita se MDCT nana Joyce Mujuru nana Dabengwa nana PDP. Inoda kuti maopposition parties ese atsigire nyaya yacho. Ndova kutanga ipapo. Sezvari kuita kunera. A similar function, a similar process. Tadaro, tinenge takuti tine critical mass behind the NTA. Ndota atakaedza kuita ma week apera. But hatisi kuwana support yacho kumabato. LCMDCT ne ZIMPF. That's the one. Number two, ZANU-PF. Haisi bato rakabatana. There are many ZANU-PFs. Zvino kuti fano vamwe varume ZANU-PF vanoda idea NTA. Vachizivawo kuti mangwana ndomaponera anoitawo pa NTA. So, and tinoziva kuti akaenda kuparliament chete, vazhinji vari muZANU-PF, secret ballot vanovhota neMDCT. Sezvakaitika makore akapera panyaya yaSpeaker. We know that. We've done our homework. Number three, nyaya iripo ndeyekuti hatingashaya matechnocrats vanokwanisa basa.
Mukuru weSAPES uye vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Ibo Mandaza, manzwawo zvakare kubva kumutauri weMDCT vaObed Gutu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzedu dzemitambo, ezvinezvi zvabuda mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi. Harare City 0, Highlanders 1. Chicken Inn 2, Mutare City 0. How Mine 2, Wange 0. Muchirongwa chedu chelive talk nasi chewomen's roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa zvanga zviri kumusangano United Nations General Assembly kuNew York, pamwe nezviri kuitwa nemadzimai aitungamira kuratidzira kwakaitwa kumusangano uyu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei namba dzenyu pa WhatsApp namba inoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare repamusoro rinopa nhengo dzeMDCT 55 dzakasungwa muna Nyamavhuvhu mukana wekubvisa mari yechibatiso. Sangano reUNICEF rinoti uwandu hwevana vari kuda rubatsiro gore rino hwakakwira zvakanyanya zvichienzaniswa negore rapera nekuda kwenzara yakakonzerwa nemhepo yeEl Nino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange mine zvakare mangwana. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina ntungamiri nkomo munhau dzechindevere.